temberero idzatungamirwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project uye vauya vanga vakapfeka mbatya nhema vachiti vari kurangarira vakapambwa vasati vawanikwa vakaita semurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vapo chizuze nevamwewo vachitaura nestudio 7 mushure memhemberero idzi mukuru wezpp uyezve vari mumwe wavakambopambwa mugore ra2008 muzvare Justina Mukoko vati zuva ranhasi rinovasuwisa zvikuru sezvo kupambwa chiri chinhu chakaoma.
Zuva iri izuva rinosuwisa zvakanyanya nekuti kana waita zvekupambwa uchitorwa nechisimba ugoenda unoshungurudzwa chinhu chakaoma, hauzive kuti mhuri yako yakachengetedzeka zvakaita sei, uyezve hausi kuziva kuti uchaurayiwa here, unobuda uri mupenyu here. Inini ndakanga ndatoudzwa kuti unogona kutongoperera pano ende hapana zvatinoitwa.
Muzvare Mukoko vati mashoko avo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndeyekuti vasatendera kupambwa kwevanhu munyika vachiti zvinhu zvakadai hazviitwi nenyika dzakabudirira.
Inini ndine mashoko mashoma kuna vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Pakatorwa itai dzamara muna 2015 vakapindura ivo mudare reparamendi vakati ivo idzibabhariki. Ndichizvisvitsa pavari ndichitaura neruremekedzo rukuru ndinovati dai vadzokera kumashoko avakataura tiratidze kuti zviri bhabhariki, hazviitwe nevanhu vakabudirira zvinhu zvakadaro, nekuti kukonzera kutambudzika kwevamwe vanhu uchinyatsoziva kuti ndiri kukonzera kutambudzika kwevamwe vanhu. Uyezve bumbiro redu remitemo haribvumidzwi, haribvumidzi kuti zvakadaro zvinge zvichiitika. Kuzvozvaro
umwe wakapambwa muna 2008 angoda kuzivikanwa nekuti Pascal asi akafunga zvakaitika kwaari zvinomushungurudza zvakanyanyisa. Pascal audza Studio 7 kuti chikumbiro chake kuhurumende ndechekuti mapurisa asati asunga vanhu atange aferefeta oona kuti pane mhosva here.
Mutemo unongofanirwa kuitwa sezvauri, sezvakaita pandiri maybe nevamwe vakawanda mhosva yaitaurwa. I think yaifanirwa kutanga yainvestigatewa first.
Umwe zveakapambwa vaFidelis Chiramba vati vanga vari kufara sezvo vachiri vapenyu. VaChiramba avo vakazopedzisira vaiswa mujeri vanoti vakatozobatwa chirwere cheBP nekuda kwekushungurudzwa.
Nhasi ndiri kufara, ndiri kuteuka kuti ndiri mupenyu hangu. Zvatosiyana nezvandakaona nguva yandakanga ndaiswa muchitoro. Hazvina kumbondifadza ini kubva ndiri mufana kusvika ndichembere kuita 72 years handiambobatwa inonzi BP. Saka ndakabva kujere ndava neBP neshuga. Ndizvo zvakandirwarisa izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati zvinosuwisa kuti munyaya dzekupambwa hurumende iri kuwanikwa ine maoko akasviba.
Nekuti kana tiri kutaura nyaya dzevanhu vari kutorwa zvisina tsarukano, kazhinji kacho maoko ari kunongedzwa kuhurumende kuti imi ndimi muri kukonzeresa izvo. Saka hurumende haizodi kumhanyisa mutemo unozosunga hurumende yacho pachezvaro.
Vakambopambwa ava nevanorwira kodzero vakurudzira hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rino chinorambidza nyaya yekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kana kuti Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.